vachitaura nestudio 7 vari kumirira bato recc musarudzo idzi vacosten mukuti vati vanotarisira kukunda zvine mutsindo kunyange vakambokanganiswa kutsvaga rutsigiro nemhirizhonga yavanopomera bato rezanupf
saka patari kuongorora tichazokona kuti vanhu vedu zveshuwashuwa vacharamba zvani mangwana tinofanira kukunda zanupf yakatira zvese zvakaifungidzira zvinofanira kukanganisa vanhu kuti vasavhote zvakanaka but kuona kwedu vanhu vanenge vari determined kuti vashandira mararamiro avo despite nyaya dzeviolence despite nyaya dzevote buying tinotarisa zvopaa kuitira zvakanaka hatisivai vanhu kukomplaina sereki wezi vanhu takavadzidzisa kuti aiwa vanhu vanozvisunungura voga saka mangwana tinofanira kukunda
vamukuti avo vakamboita nhengo yeparamende munzvimbo iyi mugore ra2008 vachiri kumdc vanopomerawo zanupf mhosva yekushandisa madzishe pamwe nechikafu mukukwezva vatsigiri asi vanoti izvi hazvivatadzisi kukunda nekuti vanhu vanoita nebato riripo iri vatsigiri veccc vashanu vanonzi vakarohwa zvakaipitisa musi wechipiri uye mutungamiri webato iri vanelson chamisa vakambovharirwa kuti vasaite musangano nevatsigiri vavo asi vakazokwanisa kuita musangano uyu kunyange havo vakazongotaura nevatsigiri vashoma vakazovakumbira kuti vauye neuwandu hwavo kuzovhota vachitsigira nhengo yavo vamuguti mangwana kuti vapedze udzvinyiriri hwavanoti huri kuitwa nezanupf
vanga vakandivharidzira vasingadi kundiuye kuno asi ndinotenda mwari ndinotenda imi nerudo saka ndinokutendai kuno kukabuzi yamutembo ndinokutendai pa1 nepa2 ngatibudei neuwandu hwedu tonovhota voti hatisi kuvhotera munhu voti tiri kuvhotera tsinga dzemigwagwa tiri kuvhotera tsinga dzemvura tiri kuvhotera tsinga dzemagezi
asi vebato rezanupf vanoramba kuti vakakonzera mhirizhonga iri kutaurwa neccc iyi vachipomera bato rinopikisa iri mhosva yekundoita mhirizhonga kumadzishe nekuti vanotsigira bato rinotonga vari kumirira zanupf musarudzo iyi vaspencer chuma varamba kutipa tarisiro yavo musarudzo dzamangwana idzi vachiti havadyidzani nestudio 7
Studio 7, ndichanidza nestudio 7 mwaramai. I can't.
Asi sazvigaro wezanupf kumidlands valari mavhima vavimbisa vatsigiri vavo munyika kuti vachakunda mangwana nekuti vakabata basa ravo zvakasimba panguva yekutsvaga rutsigiro.
Zuva ramangwana vachitenda kumavhota. Basa redu takariita, homework yedu takaita, takataura navanhu, vanhu vakativimbisa kuti aiwa tokudzorera ECC yenyu nemamwe nayo.
Vamavhima varamba mashoko ECC yekuti bato ravo riri kuita zvemhirizhonga vachiti bato rinopikisa ragara rinongochema-chema. Izvi zvatsinirwa nemukuru anoona nezvekufambisa kwemashoko muzanupf, vatafadza Mugwadi.
Ngavasiyane netsika iyoyo yokuti kana vapara mhosva vakonzeresa mhirizhonga ivo ndivo vomhanya mberi kune vamapepanhau nevanotepfenyura vachida kutsvaga kunzwirwa tsitsi ivo vachikonzeresa mhirizhonga mumaruwa omu. Maitiro avo iwayo haazoperi zvakanaka.
Asi mutevedzeri wemutauriri weCCC vaostano skift tiziva vanotimanyepo aya vachiti zanupf yatanga mhirizhonga nyika yose. Mutauriri wezimbabwe electoral commission kana kuti zec vajaspa mangwana vati
tongozivisa kuti sarudzo dzegokwe kambiyoni tavaredzimbabwe electoral commission takaita zvose zvinodiwa kuadvetaka nokugara ne9 mawards ne53 mapolice station environment yachona iri calm asi tataona iri ndaripoto either nepolice kana nemaofficial edu kuratidza kuti zvakarongeka mangwana zvichavhura na7 makuseni tovhara na5 na7 manheru.
Sarudzo iyi iri kuita kutsiva vaimbova nhengo yeparamende valenard chikomba vezanupf avo vakashayika mutsaona yemumugwagwa muna kubvumbi gore rino. Ndakamirira studio 7 kugokwe ndini godfrey mutimba.